Nhaurirano yakakosha Blessing nokuti chinodzosera nyika kumasure ndechekuti vamwe vanenge vachidhonza vakatarisa divi ravo vamwe vachidhonza vachindano kwavo. Saka zvakakosha kuti kana nyika ichabudirira chero vamwe vanhu vanoita sokuti vanhu vasina maturo vanofanira kudamwa vagare venavo pasi so kuitira kuti nyika yose ifambe neshoko rimwe chete rokuti tava kuenda kumberi. Saka nyaya yekuti vataurirane vanhu inyaya yakakosha zvikuru paurongwa hwose huri kuitiwa hwokuvandudza chero upfumi hwenyika. Imwe yenyaya dzinofanira kuisiwa pamapriority kana kuti zvinhu zvatinokoshesa zvikuru inyaya yekuti ndivanani vanofanira kudaniwa patafura vagariwe navo pasi vataugwe navo. Saka iyoyo inyaya tinofunga kuti yakakosha chaizvo.
Semaonerenyu ndevata vanofanira kuti vange vari padare.
Chekutanga ndechokuti vese vanoita zvematongerwo enyika takabva kumaelections. Saka zvanga zvichakosha kuti vose vakakwikwidzana vagare pasi vataurirane kuti saka hongu zvamaelections zvakapfuura. Zvatinoenda mberi sezvo manga murimo mumakwikwi ndezvipi zvamunoona zvingakurudzira kuti basa rokuvakwa kwenyika rifambe zvakanaka. Saka kungodaidza vanhu vese vakanga vari mukukwikwidzana zvakakosha. Asi ndofunga zvakanyanyisawo kukosha kudaidzavo vanenge vane vanoratidza kuti vana vanhu vakawanda vakavavhotera kana kuti vana mafollowers akawanda kana kuti yatingati main opposition. Kune dzimwe nyika main opposition inopuwa mukana wokuti ipewo maonero ayo kuti zvinhu zvinofamba sei mukati menyika. Kwete government of national unity kwete, but nyaya yokuti munokoshesa kuti vanhu vana vanhu vanovatevera. Saka maonero avo ezvinhu akakosha pamunofamba muchienda kumberi senyika.